Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 nyamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa neCitizens Coalition for Change kana kuti manifesto. Vari kukukwidza kumirira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reCCC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweCCC. Forever Associates of Zimbabwe inoti nengo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienderera mberi tichitarisa magwaro egwara richatorwa nemapato ezvematongero enyika ari kukwikwidza musarudzo. Nhasi tinotarisa gwaro kana kuti manifesto yebato reCitizens Coalition for Change. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Eddie Mahembe vanoti pane zvizhinji zvakanaka mumanifesto yeCitizens Coalition for Change, vachiti zvimwe zviri mugwaro iri zvinofanana nezvakabudiswawo nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress. Tabata Dr. Mahembe kuti tunze zvakawanda pamusoro peongororo yavakaita.
Nhasi tiri kunyanya kutarisa manifesto yavaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change, CCC. Vanoti ivo kana vakakwanisa kupinda muhurumende musi wa23 August 2023 pachaitwa masarudzo, vanoda kuisa mubatanidzwa wehurumende yavo, vemabhizinisi nevamwe vamasangano akazvimirira ega vatinoti civil society nevashandi yetinoti labour, kuti vati mubatanidzwa wechirongwa chavanoti ivo Consultative Transformational Council, CTC.
Muono webato iri muono wakanaka here Dr. Mahembe, uye wakanakira pakudii?
Muono wakanaka chaizvo nekuti tikatarisa tinoona kuti vanoda kuti council iyi ive inobatsira pakupa mazano panenge pachiumbwa mutemo wenyika. Savanoti council iyi inokwanisa kubatsira. Chechipiri vanoti kanzuro inokwanisa kuzopawo muonere ayo kuti hurumende iri kukwanisa here kuita basa rayo nemazvo yatinoti monitoring and supervision, kuti government zvinenge yati ndo zvichada kuita iri kuzviita here nemazvo. Chechitatu chinova chakakosha zve chavanoti kanzuro iite ndechekuti inofanira kuongorora kuti vatungamiriri venyika vari kutungamirira here zviri muurongwa hwevanotungamirirwa vacho yatinoti iyo social contract, kuti pane kuwirirana here kuripo pakati pevanotungamira nevanotungamirirwa.
Izvi zvakakosha sei Dr. Mahembe?
Izvi zvakakosha chaizvo nokuti tiri kuzviona kuti zvakatomboitwa kuSouth Africa yavanoti tripartite alliance yekuti vemabhizinisi, velabour nevehurumende vanobatana. MuZimbabwe inotovapo inonzivo tripartite negotiation forum inotivo hurumende, vemabhizinisi nevashandi varibo. Asi chakazonyanya kusiyanisa vamwe vese nezvekutaura vachamisa ndezvekuti chokutanga vachamisa vari kuti toda kutivo civil society vamwe vakazvimirira vaya vanambotaura vecivil society vanofanira kunge vavamo. Izvi hazvisati zvamonyanya kuitwa kuti civil society inoiswawo mastructures ehurumende. Sandiona kuti chinhu chakanaka nokuti civil society inogona kumirira vemachechi, inogona kumirira vapata vakazvimirira sana Jairo Jiri Association vaya vaya vakawanda wanda varikugona kuzopinzwawo muutongo wenyika. Even traditional leaders anogona kuvawo anodei anokwanisa kuitawo part of that consultative transformational council. Sandiona kuti muono uyu wakanaka chaizvo.
Pane zvimwe zvingafarirwa nevanhu pamusoro peCTC yamuri kutiudza nezvayo iyi Dr. Mahembe?
Zvendinoona futi ndechekuti iyoyo CTC iyoyo nokuti ichabetsera hurumende kunemazano nokuzobetserazve kuti kutungamirirwa uku kuitwe zvine mwero zvinobetsera kuti nyika ibatane. Saka ndinoona sokuti kana CTC iyo ikabudirira zvinokwanisa kuti Zimbabwe ive imwe zviri kutaurwa navachamisa zvekunzi Zimbabwe for everyone. Kana ukauyisa vanhu vemabhizinisi, ukauyisa vanhu vanomirira vashandi, ukauyisa vanhu vecivil society, ukazouyisazve vegovernment. Government apa haisi government chete vanenge vari kutonga, government apa inenge achirevawo kuti parliament. Kureva kuti even vanenge vari muopposition nguva iyoyo vanenge vari vochi part of CTC. Zvinoita kuti tive tetuya kubatana kwevanhu kana kuti unit of purpose. Saka ndinoona kuti muono wavachamisa wakanaka chaizvo, unofanira kukurudzirwa kuti vauyise vanhu pamwe chete vavake Zimbabwe imwe yomunhu wose.
Dr. Mahembe, mutsauko wamuri kuona pakati pemamanifesto emapato ose awande upi?
Petinotarisa mamwe mamanifesto ese akaita seyamonzora weMDC, yeIndependent yavakasukuire, yeUza iyo yamai Valerio, hatisi kumboonawo muono wakaita seuri kuti kuona kuna vachamisa weConsultative Transformational Council. Saka ndosaka tati nhasi ngatimbonyaya kubata-bata nezvavachamisa chete, nekuti ndovoga vanomuono wokuti ngakuve neConsultative Transformational Council. Asizve totarisazve kuZANU-PF. ZANU-PF gore rino haina manifesto. Kubva 1980 yavanga isina manifesto, asi gore rino vakati hatiti manifesto. Asi tikatarisa kumashure uko muhurumende izvozvi kune yavanoti Tripartite Negotiation Forum. Ii forum yagara iripo zvayo, asi vashandi vanoti hatisi kubatwa zvakanaka, mabhizinesi vanotipo hatisi kubatwa zvakanaka nekuti hurumende yava Munangagwa iri kungoita sekuti iringoimposa zvayatifunga izvo ndozvinongonzi ngazviitwe. Saka zvinoreva mastatutory instruments ese ariko izvozvizvi akaitwa pasina kumbobvunzwa vashandi, kusina kumbobvunzwa vemabhizinesi kuti zvomasei. Saka zvinoreva kuti pazviri izvozvi muZimbabwe hakuna a functional tripartite negotiation forum. Iripo zvayo pabepa asi haikusi kushanda. Saka kumutsidzira kuri kutaurwa navachamisa ava yavanoti iyo restoration yakatonaka, nokuti iri kuti hurumende haingakwanisi kufambisa mashoko ekutungamirira yoga. Mabhizinisi anofanga ari povo, civil society inofanga iri povo, labor inofanga iri povo, kuti tiumbe chinhu chimwe. Maonero angu muono wavachamisawo unofanira kutokurudzirwa, nokuti ndo muono wakanaka. Kana nyika iri pairi apa pekuti iri kutambudzika nezveupfumi, iri kutambudzika nezvematongerwo enyika, iri kutambudzika vanhu vachishushikana, zvinoda kuchirwirangwe, zvinoda kuti vanhu vaonera panhu pamwe, kusaita chimbimbitoga zvokuti kana wapinda wawana voti ndiyaa kumanya oga. Vachamisa vanoti handisi wakumanya kutonga nyika ndoga kana kutungamirira nyika ndoga, ndofanira kutungamirira nyika ndiri kugovernment, asi ndofanira kutungamirira ndakabatana newe mabhizinesi, ndakabata navo nemacivil society, ndakabata navo nevashandi. Saka ndoda muono wakanaka
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Eddie Mahembe vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vari kukwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuChuru Farm vaTrustful Chikomo vanoti imwe nhengo yesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ tichaona nyika dzino ari kubvisa maposta avo achivhara mamwe acho nemaposta ake achikurudzira vanhu kuti vamuvhotere achiti inhengo yeCCC iye asiri. Vachikomo vanoti vari kusvitsa nyaya iyi kumapurisa nekuZimbabwe Electoral Commission mangwanani ano vachiti hapana munhu anoziva munhu uyu uye haasi nhengo yeCCC.
Kusinzi kwatiri kukwidza tata challenge yekuti kune munhu weFAZ anonzi tichaona nyika dzino, hatinambovhera takamuona, hatitomuzivi fesi yake patakaita manomination nepataira macaucus meeting, munhu iye hatinambovhera takamuona. asipa rizwa pazora nazi manera ano tafamba tichiona aisa maposters pamusoro pemaposters edu aisa rake saka amba avharidzira maposters edu isusu
maposters ake arikukwikwidza achiti ndiwe bato ripi
arikukwikwidza achinyepa kuti ndiwe bato re3C
saka pane zvamangoita here pamusoro penyaya iyi mataura avo here nevamwe vakuru vemubato menyu
vakuru vebato medu vasati vazivisa rekuda kwechikonzero chekuti tatozoona manhero ano izvozvizvi toti ndozvaitika kuti vananira maposters pamusoro pemaposters edu saka pari zvino toda kutofonera vakuru kubato kwedu then mangwana makusemi tobva taenda kunoisa police report kuti ndozvaitika mukonzichinzi medu
matimu mamuvazive kana kumbovaona muna kumbovaona
hatitombomuziva tinombobva takatombomuona and haisi memba ye3C asi kuti munhu akaunzwa nefazi
vanogarakuda
kuvhiringidza kuti vasplite mavhotsi
vanogara munharaunda yenyu imomo here kana kuti hamutovazivi zvachose vanobva kunze
kwete havatombogari munharaunda yedu hatitombovazive matsotsi akaiswa nefazi kuti vavhiringidze mavhotsi edu vasplitise mavhotsi edu se3C matsotsi aya hatitombovazivi kana nepaanogara hatikuzive
ko vanhu vemunharaunda yenyu pane zvavambotaura here pane zvavamboita here pamusoro penyaya yacho iyi
vanhu vemunharaunda medu ndo vamwe vatondifonera itondiudza kuti mp huyai muone zvaitika kuno kune maposters aiswa naiye tichaura nyika dzino vatisiri kuda vatisingazivi
mangwana matimoda kuenda kumapurisa ko vekuzeki vanozvizivawo here
vekuzeki tazama kuvafonera pari zvino panguva ino foni dzavo dzava dzichiri kuramba saka ndinoimba kuti mangwana makuseni tichange tichivafonera tovabata tovazivisa kana kuenda pacommand center iri mukonstituensi medu kana muward metu vazisa chiitiko icho chicho
avo vange vari kukwikwidza vakamirira bato re3C musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuchuru farm vatrust wechikomo vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission sezvo kwange kwadoka asi tabata mukuru wesangano reForever Associates Zimbabwe vakuda kwashe Mafula Musaka avo vanoti basa renhengo dzavo nderekutsvagira rutsigiro mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiti nyaya iyi haienderani nebasa rinoitwa nesangano ravo naizvozvo ndeyemanyepo
anoisa maposta hawo uyezve ari chinyi because hatina member efazi recandidate and member ndinyatsokunzwisisai kuti muri kuti member wefazi ari kuisa maposters
vachikomi vari kuti pane imwe member yefazi iri kuisa maposters ayo pamusoro pemaposters avo achizviti imemba ye3C asi asiri vachiti kwai tinomuziva ndiwe fazi saka vari kuti zvanzi tichikuda kuenda kumapurisa toda kuenda kuzeki kuti tinotaura nezvenyaya yacho mangwana mune candidatewo here iri kurana kuchuru against vachikomo ve3C
isusu sefazi of course I need to find out the issue yacho but as far as I'm concerned hatina member yefazi iri candidate I am the only candidate ari member wefazi all our members atakati kana pane ane mainterest to stand for any political position anoresigna kufazi and that happened saka as far as we are concerned hatina member wefazi ari kucontest ndechokutanga chechipiri vari kuratidza kuti vari kuti ari kuisa mapicha ake e3C kutaura kwenyu ari kuisa maposta ake e3C that means kuti munhu uyu kauyo ndewe3C vashandisa vaiwana kupi kachira yekuti vati ndewefazi
mataura muchiti imimi hamubvumidzeke kuti vanhu venyu vefazi vakondeste vasati varesigna pane chikonzero chiripo apa
that's an issue of conflict chete because kana waisiwa kufazi waisirwa unzi ukampeni represident wozokampena nemacandidates anopiyafu saka iwewo kana wava candidate it means kuti wava kuzvikampenera more than the president saka unenge wafanirwa kuti zvimirira wechizvidi wocontesta urambidzwa uite sei asi tochisawo mamwe mavolunteers vanenge vari free kucampeina vachikampenera mukuru wenyika nemacandidates mamwezi anopiyafu nekuti kana munhu azova memba Now remember ye fans apa uri kumhanya one ground uda kuzikampenera isu tiri kuti manya wakadai manya wakadai azvizobude mushe because isu sese fans that is political party yekuti takuita ma candidates as if it were a political party. No, we are an affiliate, we are there to campaign for the ruling party.
Avo vanga vari mukuru wesangano re Forever Associates Zimbabwe vakuda kwashe Mavula Mutsaka vari parunare ne Studio 7. Muchungamiri webato Triple C vaNelson Chamisa vanoti bato reZANU-PF riri kuda kubirira sarudzo dziri kuuya vachiti richabondera pane zvariri kuda kuita. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuzvihuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa. Vaendirira mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tikauvatanidza nyika tikapfuura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese eMatebeleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vafarai marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tiri kukudzirira vanhu kuti ngavasunuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president. Vonovhotera bato reTCC, macouncillors namaMPs eTCC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisiza muZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa, mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anonziwe pachirungu ari inflammatory. Kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo, hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo. Zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura. Asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu eMatebeleland neBulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kumusi wechitatu chino kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reJudiciary Services Commission rinoda kuti gweta rava Sevya Kasikuere vari zvemutauriri wavo amai Jacqueline Sande vakumbire ruregerero pamusoro pekushora kwavakaita sangano iri zvichitevera kutongwa kwakaitwa zvodhirapera zvichinzi nyaya yavasokasikuere yakanga isingakodzeri kunzwikwa ndezvechimbi chimbi. Munewsday, New Zimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vanoyambira zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuongorora sarudzo kuti zvizive zvazvakafambira vachiti hapana nyika ingadzidzisa Zimbabwe pamusoro peutongi hwechekerere. Munewsday mune nyaya pamusoro penhengo dzeTCCC makumi mana dzakasungwa svondo rakapera uye dzichamiswa mberi kwedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana. Munewsday makare America inoti haisi kufara pamusoro pekurambidzwa nehurumende yeZimbabwe kwevatori venhau vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoda kuzotapa nhau pamusoro pesarudzo dziri kutora nzvimbo kusvera mangwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nguva yokuvhota yakwana, asi zvayakwana hakunazve umwe mukana wokuti tichagona kana kuti vanhu vachagona kuzogadzirisa zvichienderana neupenyu hwedu. Vanhu vavhote vakatarisa upenyu. Mukaona mavhundusirwa mukatovhunduka, muzive kuti upenyu hwenyu hwatoshata kwe5 years. Vanhu ngavaite zvivindi vokumamisha vanovhundusirwa kubudikidza nemasabhuku. Kana wapinda mbok uchizvisira exi yako, hakuna kana chinonzi kamera, hakunazve chinozoitikazve. Hakuna chinonzi paunonyora pane nhamba yekuti panozizikanwa kuti panyorwa nanhingi. Mashoko okuvhundusirana, mashoko okutyidzirana. Chandinoda kungotaura ndechekuti kutyidzirwa kwakapfuura. Strategi yokutyidzira vanhu yakatoitwa kare zvikapfuura. Hakuna munhu achatorwa sokuti ibenzi. Kugara muruzevha zvido kuti wakapusa.
Nyaya yangu ndeyokuti izvo chii chaizvo chaizvo chinofanirwa kuti maobservers aya aongorori. Nekuti kazongonzi oita zvematongerwo enyika, oita zvematongerwo enyika. Kana vanhu vachirohwa vakapindura kuti vanhu vari kurohwa ngadzematongerwo havazi matongerwo enyika here iwayo. Zvine zvichiitika panguva iyo ndo zvinotaurwa nemaobservers avanenge vachiona. Kana vakaona vanhu vachitandaniswa vachirohwa mota dzichipwanywa, zvakaipa zvose zvatinoona zvichiitika izvo zvikazotaurwa nevabva kuri uku zvakunzi vakupinda mumatongerwo enyika. Aiwa, vanhu vezano vanofanira kutinzwira urombo. Vanofanira kuziva kuti chinonzi vakupindira mumatongerwo enyika ndechipi. Dai vainzi maobserva ari kuti bvisai nhingi papinde nhingi, taiti ndizvozvo. Kwete zvokuti vanhu vari kurohwa vachimaiswa nematemo, vachipwanyirwa dzimba. Kana votaura maobserva onzi apindira nhingirikiri, akuita zvepolitics. Aiwa, hazvisizvoba. Vavatinzwire urombo vanhu ava, vatonga nguva yareba.
Isu vana veZimbabwe tatambura zvitupa tinenge tinazvo, madrivers license tinenge tinawo, but kuti uwane basa hauriwani. ZANUPF iri kunyanya kuti dzvinyirire, saka pakambotongawo rimwe bato pamwe tingawane kusununguka, kusunungurwa. Vana veduwo vakaendawo kuzvikoro, kuzi isu zvatina kudzidza takasiyira panzira nekuda kwemari. ZANUPF vanongodya mari umbavha utsotsi. Saka apa ndapambotongawo nerimwe bato pamwe tingasununguke takakwanisa kuenda kumabasa. Mhuri yedu dzichidya dzichibvuta.
Nhasi tiri kutaurawo nezveZANUPF. Vakuru vanozviti tine vanhu. Zvino tinotinetsa ndechekuti kana vane vanhu vanogoroverako munhu asina vanhu. Chiwenga chaya angataura kuti chamisa mufudzi mupana anofudza mbudzi, mafudza mbudzi Chamisa Chiwenga chaiye. Iye akamirisana na Chamisa, chii chinobuda pare? Chirungu chacho haagoni kuadresa vanhu, haagoni. Asi anosora vamwe vanhu kuti mufudzi wembudzi. Kozotiwo uyu Monzora uyu. Monzora zvawaichikwanzi munhu achaneta nekuti Monzora, 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 kupeisira kungoti rararara. Wavepi? Zvaita seiko zvino? Wabuda kamudariro wavona kuti igacha rinorema here? Politics igacha, Monzora, usada zvokutamba naye.
Ndida kubvunza weni mufunge, ndidawo kuziva. Tiri kungonzi ramba yamakashinga achengetedza risununguko rwedu rwatinarwo. rusununguko rusina kana charwina rwo haruna education haruna chimishonga muzvipatara haruna chikafu tiri kuti suzwa nenhamo chingonzira mbaya makashinda iko kushinga kwachakomana kusingaperi kwakaita se 43 years kunyakadai ruri rwendo ruri kufambwa netsoka kubva ku Britain kuya kuno kuZimbabwe pa 43 years munhu angada asati akasvikira kupona kuno kuZimbabwe ramai makashinga chiti kwatisingasviki kwachini kwakaita sei kwatisingasviki nezanupf kwakaita sei kwatinongoshingiswa ha ndibatsirei wadikani pamwe ndikurasikawo rambai makashinga chiti ramai makashinga tako wakanyika manje nguva yese maitaswa kwakanyika nei chakanga chisipo chii zvokwakisazanga zvisipo here nhasi wama kutaura kuti tako wakanyika manje rwendo runoaiwa tazokundikana isa kumana kushinga kwacho takundikana ngavatiregereiwo takundikana kushinga kwacho ha zvaramba
kuno kwachechecho ndine chichemo chandiinacho inini tine vanhu vetriples vakaenderwa pamukukuzi pamashopsi nemukomana anonzi Louis Sigauke akasvika akapwanya zvinhu zvose zvanga zviri mushopu akarova madzimai anga ari ipapo nyaya iyi ikaripotwa kumapurisa asi nanhasi Louis Sigauke ari kudzoka pashopu ipapo paakarova nekushungurudza vanhu vetriple c achiuya futi kuzovashungurudza mapurisa hatisati taona danho riri kutorwa ari kutosvika pakutretena vanasisi achivaudza kuti ndotokubayai nebanga mufe nekuti inini ndiro zvanokuesa hapana zvandinoitwa and for sure hapanawo zvaari kuitwa sure hapanawo zvaari kuitwa so inini ndinoti isusu setriple c hatisi vanhu vekurwa hatisi vanhu vemhirizhonga zviri kutibata zvisingaiti nekuti kana nyaya dzichinge dzaitika dzakadai tinofarira kudziendesa kumapurisa mapurisa ndo vanhu vemutemo ndo vanhu vanodzivirira mwana wetriple c ndo vanhu vanodzivirira mwana wezanu pf ndo vanhu vanodzivirira mwana wese wemuzimbabwe pakodzero dzake saka zviri kutishamisa zvikuru sevana vatriple c kuti tosvika rini tichishungurudzwa tichiitwa saizvozvi pasina kana danho rinotorwa
tida kuonesana hedu nevarumeava vanofanira kuziva kuti vari kurwa namwari pachake ndava zvinhu zvese vanoda kuzviita zvavo kubva kuzeki yacho kana isingagone kubuda pachena iri kurwa namwari pachake bhozi yakwana taime yekuti nyika ino ichienda pedi kwete kuti vanoramba vachingotitenderedza panzvimbo 1 wasina zvauri kuita zvauri kugona kupanana zvemugodhi nekuba saka tida kuudza ana mahanzi mandaza mheno kuti kune nguva yamwari kuzoita yenyu yamaizvirwa dundundu ndo yakapfuura 43 years kutaura kunoku nyaya yenyu imimi hatigoni kudhila nemi kana muchizviti makapenga asi chaiudza mwari anova mukuru kwamuri anova mukuru kwatiri tese ndiye achadhila nemi saka tirongoti isusu hedu kune vacho vetriple c regai kutambisa nguva muchikwera enda kumatare zviri nani kutsanya muchitsanyira woka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika chikwata cheECOWAS chichitungamirirwa nevaimbova mutungamiri wenigeria general Abdulsalami Abubakar chakaita musangano nemukuru wemauto akakudubura hurumende yeniger kuri kuedza kupedza dambudziko iri masangano ezveutano musudan ari kukurudzira hurumende kuti ibvise zvinononotsa kuti mishonga nekurapwa kwevanhu kufambe zvechimbi chimbi masangano awa anonyunyuta kuti vanononoka kuwana mishonga uye vachinonotswa kusvitsa mishonga iyi kuvarwere muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden pamwe nemudzimai wavo amai jill biden nhasi vanotarisirwa kushanyira chitsuwa chehawaii kuti vazvionere kuparadzwa kwakaitwa chitsuwa chidiki chemaui mushure memoto wakaparadza dzimba mabhizimisi zvikoro nezvimwe zvivakwa pari zvino kunonzi vanhu vakazikanwa kuti vakafa nemoto uyu vanoita zana negumi asi zvichinji vazhinji havasati vawanikwa america haisati yaona moto wakadai kwemakore anopfuura zana sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa necitizens coalition for change kana kuti manifesto vari kukukwidza mira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reTPC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweTPC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC ndokusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzesindebele.